Mudano rakashamadza vamwe pasirose vatongi vatatu veda reguru rebotswana vabedi kwatapa navamai Choliburu pamwe chete naamai Jennifer Dube vapa mutongo wekuti zvikamu za 164 subsection A, 164 subsection C ne 165 uye 167 zvemitemo yenyika iyi zvange zvichimbunyikidza kodzero dzevanoita zveungochani. Zvikamu izvi zvanga zvichirambidza kuita zvepabonde kwevanhurume kana vanhukadzi vega, uye ainge abatwa achiita izvi aigona kutongerwa kugara mujeri kwemakore manomwe mujeri. Vakanangana nechikamu che 167 mumutemo webotswana, dare guru iri rati zvanga zvisi pamutemo kuti vanhukadzi kana vanhurume vanoita zvepabonde varangwe, nokuti izvi zvinoitikira muchiwande kwete pazere vanhu. Vakane Youngman, mukuru wesangano remukochani mubotswana, vapembedza danho ratorwa nedare guru rebotswana.
So this law basically just puts us at par with the community, the rest of the community.
Mutemo uyu unowandudza nekuenzanisa kodzero dzevanhu vanoita zveungochani neruzhinji rwezvizvarwa zvenyika yebotswana. Vanoita zveungochani vanga vasingakumbiri dare kuti vapiwe kodzero dzinodarika dzevamwe, asi kuti tibatwe sezvizvarwa zvimwe munyika.
Gweta ranga rakamirira vesangano iri vatsiya Morandau vanoti hurumende yebotswana yakafanira kuchichengetedza kodzero dzevanhu ava kubva nhasi.
The provision dealing with gross indecency relating to consenting adults.
Dare raraura kuti nhau yekuti vanoita zveungochani vanga vachiita unhubwe hwemhando yepamusorosoro manyepo. Dare rati kurambidza vanoita zveungochani hunhu hwavo kwaiva kumbunyikidza kodzero dzeungochani dzakawanda, kwete kodzero imwe chete, asi kodzero dzese dzinoremekedzwa muupenyu hwemunhu.
Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvinoratidza maonero akasiyana-siyana mushure mechiitiko ichi. Vamwe varumbidza hurumende yebotswana, asi vamwe vasvoropodza danho ratorwa iri. Mumwe warumbidza chiitiko ichi ndevaAllen Ndevere, avo vanotambira chikwata chemitsumutare sporting club muhabhoroni, vachiti chiitiko ichi chidzidzo kune dzimwe nyika.
Zvichienderana nokuti ikokoko kuZimbabwe ndo mamira zvakaitawo here, asi iye zvanisemanana zvakaita sekuZimbabwe havanyanyi zvikurudzira nditi, asi zvikange zvichiitwa nemamwe macountries zvinokwanisa kusvika vakusvika pako pakuona kuti zviri right, vanokwanisawo kuzvibvumira simaonero angu inini.
Vandewere vaenderera mberi vachiti dzanga dzakakodzera kuti nyika yebotswana ibvumire chiitiko ichi sezvo ine vanhu vazhinji vanoita zveungochani.
Panguva ino tiri kuita zvakanaka bhozi, vazhinji vacho vamunomu, vazhinji vacho amajeisa nditi, saka its like munenge muchivabatirira zvavari kuda ivo.
Asi muzvane Joelin Tambouga vanoti chiitiko ichi chinonyadzisa, uye Botswana yabvumira vanhu kuti vaite mashura asakamboonekwa munyika kunyanya muAfrica.
Mwara angatsamwa chaizvo, mwara anotsamwa, vanokutukai matukirwe mamwe amusazivi kuti munotukwa zvakadii, azviiti.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chisina kuda kudomwa nezita chaudza Studio 7 kuti zvaitika mudare guru reBotswana mahumbwe chaiwo. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye iri mudzidzisi wemutemo paHabhoroni University College of Law and Professional Studies vatakudzwa Matambo vaudza Studio 7 kuti Botswana yaratidza kuti iri kuseri panyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevanhu kana zvichienzaniswa neZimbabwe.
Zimbabwe ichiri ne a very long way to go before they can legalize nyaya gays and lesbians. There's a lot of healing that needs to be done socially and economically, but I'm just saying that Zimbabwe was still a long way.
Bumbiro remutemo weZimbabwe harivhumidze kuroorana kwengochani. Vaimbowa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigara vachinyomba ndokufananidza vanoita zvepabonde iri vanhu vamwe chete neimbwa, vachipika kuti izvi hazvingabvumirwe muZimbabwe. VaMunangagwa vakati vanotevedzera bumbiro remutemo riripo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana. Ndini Singirai Madondo.